This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo, ndira 24, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzembire by-elections gore rapera iri kushungurudzwa. Kanzuro yeguta reHarare yoita chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vasarasira madhaipa ane tsvina dzevana mumabhini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzeby-election kumbire gore rapera, vakudzana igondo vari kushungurudzwa nevanhu vanozivikanwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF mudunhu iri. Vanoona nezvekuburiswa kwamashoko muhofisi yemutungamiri webato iri, vaRodi Tangai Takarusa, vanoti musha wavagondo wakapiswa musi wa16 mwedzi uno, izvo zvakakonzera kuti vagondo vatize musha wavo. Vatakaruza vanoti nyaya iyi yakamhangarwa kukamba yemapurisa yepamahuhwe, asi nanhasi hapana matanho atatorwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navatakaruza.
Vakatanga kudzingirwa kubva pamusha chaipo chaipo nevanhu vanotozivikanwa vari vanhu vari maofficials eZANU-PF. Kufara kwandiri kuita kudai, vagondo vanga vakamirira Transform Zimbabwe kuma by-elections ekumbire vakapisirwa imba yavo musi wa16 January. Vakapisirwa imba yavo kudaro vakaenda kumahuhwe police station kuti nyaya yavo inge ichibudikwa kuti inge ichiseresetwa, asi zvakaratidza pachena kuti mapurisa haana zvaanokwanisa kuita maererano nenyaya iyi, nekuti zvinhu zvakaitwa neZANU-PF hazvinenye kutishamisa zvinhu zvakaitika izvi, nekuti zvaitika mushure nekunge mumwe munhu anomirira ZANU-PF ane first lady Mari Mugabe vataura zviri pachena kuti Mashonaland Central inogo area, kureva kuti haisi nzvimbo ine democratic space kuti mamwe mapolitical parties ange achiparticipata, uye vanhu vachiita sarudzo yavanoda vachisarudza kumbiririra mapasa vata.
Saka imi sebato matanho hapa muri kutora panyaya iyoyi,
seTransform Zimbabwe tiri kuti isusu hatizi kuzochisidzirwa, hatizi kuzobuditswa paurongwa hwekuti shevo vanhu vemumbiri naivo vange vari vanhu vanenge vane sarudzo yavo iri pachena mune zvematongerwo enyika. Saka ticharamba tirimo mumbire sekuve kwatiri maprovinces ose eZimbabwe and all the districts mukati menyika yedu. Chachipiri ndechekuti vakaita zvinhu izvi tinoda kuti mutemo unge uchivateverera, uye kuti vange vachitotongwa nemutemo wenyika yeZimbabwe. Chachitatu ndechekuti tinoda kumimbisa mhuri yeZimbabwe, tinoda kumimbisa chero vanhu vari kumbire kuti Transform Zimbabwe haizochitidzirwa neZANU-PF kuti inge ichibudiswa mukati nezvematongerwo enyika. Kwete, ise Transform Zimbabwe tinoramba tichiti tiripo kumirira vanhu, ticharamba tiripo takamirira vanhu.
Avanga vari vanona nezvekuburitswa kwemashoko muofisi yemutungamiri weTransform Zimbabwe varodi Tangai Takaruza vari parunare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare inoti ine chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vasarasire mitambo yevana kana kuti madaipa ane tsvina mumabhini anorasirwa marara sezvo izvi zvichikanganisawo utano hwevashandi vachatakura marara aya. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kuita dzidziso yekuti vanhu vatange vageza madaipa aya vasati vaakanda mumabhini uye tsvina vorasira muzvimbuzi. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Hongu chatanga chirongwa cheatinoti mapamba madaipas. Kana mwana achinge aita tsvina mudaipa, amai musangoputira tsvina iri mudaipa munorasa mubhini, oro mungorasa pese pese. Isai tsvina iri mudaipa. Makusatika iri mudaipa, tsvina moita mutoilet, yoina nemvura yemutoilet. Daipa riya moriputira zvakanaka, morisungirirawo pamunosungirira pakanaka. Sekuti kana motorigeza kuti ribve kunhu wake tsvina, kuitira kuti kana panouya vanhu vanotakura mabhini vanomatakura madaipa ziwayo vonomarasa zvakanaka.
Sei mafunga kutanga chirongwa ichi pari zvino?
Tafunga kutanga chirongwa ichi kubudikidza nekuona kuti vanhu vari kusvibisa nharaunda, vanhu vari kurasa mabhini anenge varasa madaipa ane tsvina, uye zviri kukoka nhunzi, zviri kukoka imbwa, uye vatina kufanyira, uye vanhu vanga vaakutema neutsvina huri kuitwa nevamwe vagari.
Pane vamuri kushanda navo here pachirongwa ichi, uyezve pane zvirongwa zvamuri kuita here zvekudzidzisa veruzhinji nyanya madzimai ane vana vachechi?
Hongu tiri kushanda nevehagis yavanogadzira mapamba anonzi hagis nemapoketi sanitary pads. Chirongwa ichi takachitanga kumufakuzi nekukuwadzana pari zvino tiri kuenda kumawadhi ese ari 46 inodzidzisa vagari kuti vange vachirasa mapamba avo mune zvakanaka. Tichaenda zvakare muzvikoro nepurogiramu iyoyo, tinodzidzisa vana kuchikoro kuti vanodzidzisawo vabereki, nekuti vana vechikoro vatinokwanisa kuwana pachikoro vakawanda nguva imwe chete. Takaona kuti vana vanobata zvinhu nekukasika, vakaona vabereki vachitadza vanokwanisa kuvaudza chiripo ripo kuti amai izvi hazvitenderwi, izvi amai vanhu vavateerera.
Munoona zvichizobatsira sei mune ramangwana chirongwa chenyu ichi?
Zvinobatsira chose nekuti nharaunda inenge isingachasvibiswe, nharaunda inenge yagara yakachena nekuti yagara mune zvakachena, uyezve tinobatsira kuti zvinofukisa zvirwere. Tsvina yangorasa pese pese inokonzera zvirwere zvakafanana nakorera nanatyphoid zvirwere zvemunhu.
Ava vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vanoti danho riri kutorwa neboka rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services rekudyara makore ekunayisa mvura senzira yekuedza kurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemvura rinogona kunge riri danho rakanaka asi rakanonokwa. Bepanhau reDaily News rinoti boka iri riri kushandisa ndege mbiri kuita basa iri. Makore anodyarwa nendege idzi anonzi anokwezva mvura. Tabata Reverend Matonga kuti tinzwe maonero avo uye mamiriro akaita zvinhu muminda munyaya dzekurima.
Haana mwaka unouyu watova almost right off. Handione kuchaitika mashiripicha akanyanya. Ini izvozvi zvichiri madunhu akaita sana mutoko vana mudzi. Zvikamu zvizhinji right off. Ukanzwa vanotaura kunana Matebeleland, chienda nekunana Manikaland uko kunana Bocha, chienda munana Bhurera, hakuna chikafu. Saka hakuna, kana kuri kuti pane zvatiitika maybe imvura yekuti pamwe zvipfuwo zvingazoona mvura yekunwa, asi pari zvinezvi hazvina hazvina kumira muzvo.
Tinozwawo kuti bazi rezvemamiriro ekunze vari kuita zvekudyara makore kana kuti cloud seeding. Danho iri ringanzi rakanonokwa here kutorwa?
Tisingazivi because vanoita seeding vacho unoda kuita zviri conducive kuita. Kana imo mudenga macho musingaiti haungangoti kana muchirimo woti ndava kuita cloud seeding nekuti tinoda kusida. Zvinenge zvichienderana nekuti mudenga macho muno kodzera here kuti musidwe. Saka kuti vakanonoka kana havana zvinoitira nekuti vaionei. Asi zvingade kuti zviti kuti tingogagamishira kuti imwaka wakashata neavari kuti El Nino. Saka kusidha kana kusasidha igore rakashata zvemvura.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare neStudio 7 vari kwaNyadhire kuUzumba. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemumiririri weHarare West mudare reparamende uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Honorable Jesse Majome. Honorable Majome, tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7.
Aiwa, ndinotenda Blessing makabiva tereri.
Aiwa, tinovimba vatereri vedu vari nani zvavo. Honorable Majome, tiri kuona kuti pane mutongo wakaturwa iwo nedare repamusoro-soro reConstitutional Court wekuti vana vari vasati vasvika makore gumi nemasere kana kuti 18 years havafaniri kunge vachiroora kana kurodzwa. Mutongo uyu wakakosha zvakadii?
Mutemo uyu wakakosha chekutanga waratidza iwo kuti dare repamusorosoro hari kuteta kunyatsoudza hurumende kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rakatsikiswa muna 2013 ngarichitevedzerwe. Rinotofanirwa kutotevedzerwa, hapana zvokumbonzvenga nzvenga. Zvinhu zvarinotaura ngazvitevedzerwe. Chechipiri, rakakosha pakuti dare iroro repamusorosoro raratidza kuti zvakare hari tete kudzivirira vana vadiki kubva mukumbunyikidzwa vachinzi vari kuroorwa ivo vari vana vadiki. Bumbiro remutemo reZimbabwe guru rinonzi Constitution muna 2013 musi wa22 May 2013 parakasainwa kuti richive mutemo nemutungamiriri wehurumende iyoyi, rine zvara rakataura zvitsva maererano nekodzero dzevana zvinosanganisira sezvazvanga zvichizeyiwa nedare zvekuti kodzero dzevana dzichacherechedzwa. Saka munoona pane mimwe mitemo yanga iripo, ndoti yanga iripo nekuti bumbiro inini semaonero angu segweta ndinoona kuti yakatoshandirwa nebumbiro inoti yakati chinhu chese chinopokana naro hachisisiri mutemo. Pane mutemo unonzi age of consent unongotaurwa, mutemo wezvebonde. Mutemo uyu unotaura kuti mwana mudiki anokwanisa kurara nevakadzi kana nevarume asvika zera ripi. Usinge ndichitotaura hangu kudai ndichitotonzwa kutonyara kuti tinotombotaurirei kuti mwana mudiki anobvumidzwa hangu nezera ripi kuti arare nevarume kana nevakadzi. Iye ari mwana mudiki anenge achimborarirei nevakadzi kana nevarume. Asi zvakadaro hazvo, mutemo uripo unonzi Criminal Law and Codification Reform. Ndofunga iwoyo neunonzi Children's Act. Tikatora mitemo iyi iri miiri ino tikaibatanidza inoburitsa kuita kunge kuti vana havabvumidzwe kurara nevakadzi kana varume havakubvumidzwa zvebonde kana vari pasi pemakore anoita chi anoita 16. Asi Children's Act makanga makanyorwa anonzi mwana munhu ari pasi pemakore 16. Asi huonai bumbiro rabva rati kwete. Munhu atichati mwana munhu ari pasi makore gumi nematanhatu chete. Takutoti munhu wese takutokwidza zera ringanzi ringatarisa kunzi munhu mwana. Takurikwidza kubva pagumi nematanhatu kusvika pagumi nemasere. Zvichireva kuti munhu wese ari pasi makore 18 ave mwana.
Tichitarisawo kuti paiitwa nyaya iyi navabiti vachuchisi vehurumende vaipikisa, makaona sei danho iri?
Munoziva izvi zvakandishamisa, ndakakatyamara chaizvo nekuti zvinoratidza kuti hurumende iyoyika haisi kumboziva zvaiutaura. Mumwe ari kumhanya achienda neuko, mumwe achimhanyawo kumabhazuva, mumwe achienda kuchamhembe. Vari kutemana hamene kutemesana musoro havasi kunzwisisa manyama amire nerongo chaizvo. Ndinodai nekuti bumbiro repamusorosoro irori rinofanira kucherechedzwa. Basa ndingati rekwa gwegweta guru rehurumende, mukanyatsoverenga bumbiro iri. Ndinotaura kuti basa regweta guru rehurumende rinonzi Attorney General nderekuona kuti raita zvinhu zvinobetsera zvinji, zvinoyambira hurumende nezvemutemo. Saka vaifanira kunge votoyamba kuti nhai hurumende we bumbiro rinoti ndozvarinotaura izvi, rotomhanya kuti ndorinofanira kunge richitobetsera hurumende itore matanhanhaya nditaura aya.
Mukupeta nyaya yedu Honorable Majome, mungaudze chii kuvana zvakaipira kuti varore kana kuti varorwe vasati vasvika zera?
Kuvana kana kana vana vakachirenda pota vaningina nehanzvadzi, nyaya dzekumhanyirira zvekuda kurorwa zvemumba izvi inokanganisa kunyatsobudirira kwenyu muupenyu. Tangai makura, zvinokutadzisa kuti munyatsodzidze, munyatsodzidze muzvikoro, muwanewo mapepa eyu kuti mugozowanawo mabasa amunokwanisa kuita imimi, amunoita kuti munyatsozive. Nekuti kana muchiri vana vadiki kudai, hamumbonyatsonzwisisi zvinoreva kuenda nemunhu pabonde kana kuroorwa, nekuti upenyu huriko kumberi uko, munomhanyireiko? Muchazongo ani zvemunogona nyatsombomirai kurai, tangai manyatsobhezera kuti mugozonyatsokwanisa kuzvisungira mega, ndokuti mugozotora matanho amunonyatsozeya mega kuti izvi zvakanaka zvazvino. Kana mukazvimhanyira izvi munenge muchingobatirirwa ende munenge musingatozvioni henyu. Kana matopinda mazviri kuti muzobuda mazviri, zvinenge zvakutooma, mune masara chaizvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Honorable Majome nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, muchitendei.
Manga makateerera kubva kunhengo yedare reparamende inomirira Harare West, Honorable Jesse Majome, vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonika ini mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiva, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Tokupai kambo Man of Peace kubva kune chikwata Machikos. Ako kanga kari kambo Man of Peace kubva kuchikwata Machika usikachuya kwamuri kachibva kuno kustudio 7. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nhengo yaro yakakwikwidza musarudzo dzembire by-elections gore rapera iri kushungurudzwa. Kanzuro yeguta reHarare yoita zvirongwa zvinokurudzira vanhu kuti vasarasire madhaipa netsvina dzevana mumabhini.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.